Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 13/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kuzviti ndova munyori ndinodzokorora. Vari kuzviti ndova vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reTCCC vasengezo chavangu. Vanoramba mashoko ekuti vaendesa magwaro kudare reHigh Court vachida kuti rimise vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemabyelections achaitwa mwedzi unouya vari pasi pebato reTCCC. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kushanda nesimba kusvika hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro yevarairidzi. Makundano emukombe weAfrica Cup of Nations anotanga nhasi muIvory Coast. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu varamba mashoko ari kutenderera yekuti vasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi kudarire pamusoro reHigh Court vachida kuti vanhu 23 vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabyelections achaitwa musi wa 3 kukadzi vari pasi pebato reTCCC varambidzwe kukwikwidza vachiti havachisiri nhengo dzebato ravo. Vashavangu vaudza Studio 7 kuti vano hurongwa hwakadaro asi vachiti havasati vaendesa magwaro avo kudare uye vachatizivisa kana vachinge vatora danho iri. Vanga vati tigozovabata zvakare parunhare asi vanga vasisadaire nhare mbozha yavo. Vamwe venhengo dzeTCCC vari kunzi vari kuda kurambidzwa navashavangu kukwikwidza vanosanganisira vao Stalo Siziva vari kudawo kukwikwidza kupelanda vashavalala pamwe nava Amos Chibaya vari kudawo kukwikwidza kumukoba North. Izvi zvinotevera kunyoresa kwakaitwa nenhengo dzeTCCC idzi nedare renomination court muna zvita gore rapera dzichiti dziri kudawo kukwikwidza zvakare dziri pasi pebato iri kunyange hazvo dzakanga dzadzingwa muparamende nemakanzuru navashavangu. Vashavangu vanonzi vane hurongwa hwekuisawo Zimbabwe Electoral Commission mugwaro ravo rekumatare. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kubva zvafurwa zvikoro svondo rino nhengo dzaro hadzisi kushanda senzira yekuratidza kunyunyuta nemihoro yevarairidzi yarinoti iri pasi zvakanyanya. Mutungamiri wesangano iri vaobert masaraure vati kusashanda kwevarairidzi uku kuri kubatsirwawo zvakare nekudzingwa kuri kuitwa vana vechikoro vanenge vasina kubhadhara mari dzechikoro izvo zviri kusiya varairidzi vagere vasina zvokuita mune zvimwe zvikoro. Vamasaraure vanoti varairidzi vari kuda kuti mihoro yavo itangire mumadhora ekuAmerica chiuru nemazana 200 nemakumi 56 pamwedzi kana kuti $1,260. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichiratidzirawo muvhuro wega wega dziri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu zvikoro zvakavhurwa asi zvakaramba zvakavhara nekuti hakuna kudzidza kwanga kuchiitwa muzvikoro. Varairidzi vakaenda kubasa asi havasi kudzidzisa, vari kuswera vakazvigarira zvavo vachimirira kuti hurumende employer agadzirise nyaya yemuhoro uyo unenge wadzika zvakanyanyisa zvaita kuti vanhu vanonge sveshe nemuromo. Saka pari zvino vhiki rese rapfuura iri vana vo vanga vachitotadza kuuya kuzvikoro. Mutaiona maattendance ari as low as 30%, kune zvimwe zvikoro vamwe vachitozosara kwaane 0% vana vadzorerwa kuchikoro nenyaya kuchitadza kubhadhara maschool fees. Saka varairidzi vakangopedza vhiki rese vakagara tokutarisira kuti hurumende dai yakurumidza kuchigadzirisa nyaya muhoro kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa nedzidzo.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pamihoro?
Horo yevarairidzi yakatoyesurwa. Kuyesurwa kwayakaitwa kwakatobviswa mari yakutanga kubhadhara contribution yepension, patanga kubviswa matax. Tinoona pa $300 shoma yavaisitambira yetu kuona vakutotambira kuma $245. Saka zvaita kuti nhamo iwedzere panguva yekuti maprice atokwira nematax nemalevies akaiswa ya. Cost of living yashuta zvisingabviri asi masalary disposable income yatodona pasi zvakanyanya.
Ko hurumende iri kuti kudii nezvichemo zvenyu izvi? Tichiona kuti musati matora matano munotarisirwa kunge muchigara pasi nehurumende.
Hurumende iri kuratidza kunge isina hanya nekuita hurukuroidzi. Tane nguva tainyorera pakavhurwa zvikoro takavazivisa kuti mari dzingadzigadziriswe. Tiwanewo minimum ye 1260 kuti vanhu vashande zvakanaka, asi nanhasi hapana chati atitanzwa. Misangano yayo isi yekungomwa putugadzike pasina chinobuda. Saka iri kuratidza kunge yakatotiramwa. Saka isu tiri kuedza nepatinogona kuti tiise puresha yakawanda kuti vana hurumende igadzirise nyaya dzedu tikurumidze kudzoka kumakilasi vana vasaramba vachirasikirwa.
Takanzwawo muchiti muchaita kuratidzira muri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi yamuri kuti bus stop protest. Yakamira sei?
Takatotanga vhiki rapfuura. Tiri kungoti vanhu vanonogara pamabus stop vachitora mufananidzo vachitora mavhidhiyo vachisheya. Kugara kwavo mabus stop kuchiratidza kusumwa kwavo, kuratidza kumirira kwavo kuti tiri takamirira promise yeliberation struggle yegutsa ruzhinji, tiri takamirira zviri mubumbiro remutemo bill of rights kunzi munhu wese ane right to education, malabor rights, munhu wese ane right to fair wage. Pabus stop takangomira tiri kuona kunge dhraivha ari kudhraivha nyika arashika, haasi kusvika patiri. Saka ndiyo protest yakatanga fikira pfuura ichaenderera mberi mivhuro yoga yoga.
Kuratidzira kwenyu munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi uku kunopindirana papi nezvichemo zvevarairidzi?
Vari kunyunyuta nemuhoro wavo nemasalari avo, asi zvangoitawo kuti nguva yavari kuchema iyoyo vana vacho havasi kutowanikawo vekudzidzisa. Asi varairidzi chero vana vakazouya havasi kuzodzidzisa kusvikira mari yavo ichinge yagadziriswa.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaobet Masaraure vari parunhare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Zvamunoudzwa nebato reatuzi manyepo emandiriri, varairidzi vedu vari muzvikoro vose vari kuya kuchikoro. Isu chakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo studio 7 yakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neatuzi. Vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera. Iyo atuzi mamembers chaivo chaivo haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo zvokuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varairidzi vari kuita sitini. Varairidzi vedu vari kudzidzisa, vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uye isusu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna gumi guru nambudzi. Sekuona kwamakaita maresults ea level akauya, maresults acho anomwisa mvura. Takaita sepass last year's target ne 6.6%. Saka isu tiri kuenderera mberi vamwe vachingohukura.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Mapurisa anonzi svondo rino akarambidza vamwe vana veZimbabwe vari kuzviti concerned citizens kuratidzira kuurungwe kumashonaland west vachida kuratidza kunyunyuta kwavo nekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa recitizens coalition for change muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezwe Shabangu. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinoti zvaidawo zvakare kuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Munangagwa. Asi mapurisa anonzi akati tsamba yekuazivisa nezveurongwa hwekuratidzira uhu yakanga isiri kugutsa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA. Mumwe wevaironga kuratidzira uku vaGodwin Marume vanoti vave kutyisidzirwa vachiteverwa kudzimba kubva zvavazivisa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira uhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi tabata vamarume avo vari kutsanangura.
Ya, semugariwo takangozvisungurawo ndega. ndakatirija ndiendo kunokumbira mbumo kumapurisa ndokuenda musoro 29 kunokumbira mbumo ndakanosiyawo tamba yacho saka ndichazokufonerai tozokupai mhinduro saka ndakagarira kusvika ndabedzwa nemapurisa acho kuti yamutire tamba yenyu iripungoya pangobvowo mandiri chemugariwo
chii chamaida kuratidzira muchigunun'una nacho nokuti panoratidzira munhu panenge paine chaari kunyunyuta nacho
inyaya yekuti tiri kurwadziwa nezviri kuitwa navatsvabanga zvekungodzinga macancellors nemaMPs munyika yese yezimbabwe saka semugari ndakaona ndakatarisa kuti vatsvabanga vacho havanambobvira vaito kana kudyowo kana kuzivikanwa nebasi ravari hatimaona nekurwadzikawo semugari ndikatikaitiwo pfungwa dzekuti rikatinokumbirawo mvumo yekudemonstrato zviri pamutemo zvichibva kumapurisa
saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudemonstrata ichi
mapurisa vakandikazvo zvakona amene vakataura nezvesection chapter 11 chichi vakati matipa short notice yetitamba takaendesa musi wa 29 takatozibva musi wa 4 chikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wanai zviri pamutemo vakabva vari cancelled hazviiti nekuti matika short notice vakatsanangudza nezvemopu zvamene zvakaitana nezvemopu chichichi vandinavakakugumawo zvakadaro
saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira
ichokwadi semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa chematarasho avanga vaita saka nekutya nekuchichidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopinda mutsanga inekutya vanhu vakuindwa mudzimba vakudini vakutiretenwa nevabati urongo hwacho tetinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka saka nezvacho zvakanga zvaitika izvi takapatyira kukure patengeri nyaya yekuti zviri kutwa navatsvabangu futi nekudemonstrata tichikumbira fresh election ndozvakanga zviri mutamba yacho yatakaaka vakaramba mapurisa acho
saka ndiani ari kukutyisidzirai
unongona kuteererwa nekwese kwese kwamunenge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvese usingati nekumba kwacho hakusvikigarika unenge uchiteererwa
vanga vari kuzviti nhengo yesangano reconcerned citizens kana chizvarwa chezimbabwe chiri kushushikana nezviri kuitika munyika vagodwin marume vari parunhare kuurungwe mudunhu remashonaland west nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vana vadiki vanonzi vabatanawo nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira zvichifora nemukati melondon mukuratidzira kuri kutsigira palestine kuratidzira uku kunove kumwe kwekuratidzira kuri kuitwa pasi rose kuchishoropodza hondo yakarebesesa uye yaurayisa vanhu vakawanda pakati peisrael nepalestine mukati memakore makumi manomwe nemashanu vakuru vakuru mucolombia vanoti kuondomoka kwevhu kwaitika mumawirira enyika iyi kwaurayisa vanhu gumi nevasere nekukuvadza vamwe vane chitsama iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo nhasi tiine hurukuro naamai rudo chindizwa mwoyo avanoita basa rekusona mbatya munguva yavo yekunge vasiri pabasa ravo remazuva ose vachiita izvi vari mupretoria kusouth africa tinotanga nekukuchingamidza muchirongwa chedu amai moyo.
Aiwa tinofara hedu, tinodawo kukwazisa vatereri vose vestudio 7 kuti makadi negore dzva Happy New Year.
Aiwa tinotenda zvikuru nekurangarira vatereri vedu. Nhasi tati tikubatei tikuru kure nebasa guru ratiri kunzwa kuti muri kuita rekusona nhumbi dzakasiyana siyana kusanganisira nedzevana vechikoro anganzi muchirungu mauniform. Mungatitsanangurira pamusoro pebasa ramuri kuita iri amai moyo.
Basa iri ibasa randinotofarira kudarika zvimwe zvese, kudarika ngo mabasa andinoita hangu ndichiinda kubasa kwevanhu. Iri basa randinofarira zvisingaiti, basa randinofarira kusona zvandine ndichisona, ndinosona kubva pasi pemoyo. Ende munoona kuita chinhu chaunofarira hakukubhowi, hakukurwadzi, unosingotofara nezvaunoita. Saka ibasa rinondifadza zvikuru nekusona kwandiri kuita, nezviro ndaandichitosonera imwe kastoma inge ichitomhanya kuri kuda kuinda kumusha kundopa mwana uniform. Saka ibasa rinondifadza chaizvo, ibasa randinofarira. Ndingangoti ibasa randinofarira kusona kwandiri kuita. Zvinhu zvinotoita kuti kana chero ndiine stresi imwe inopera.
Ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti ibasa ramakangoita semunhu anofarira hake nyaya dzekusona?
Ibasa randakadzidzira kuchikoro, ndakadzidza kuchikoro kubva ndiri kupuraimari. Pakangoitawo vamwe ticha misi mistresi vakangouyawo kutatova kumagrade 7 kuya kuya vakaadresawo kuti vanoda kusona. Sezvineiwo ndikabva ndazvifarira, zvinhu zvandaindofarira kubva ndiri kumba bhosi. I think mama wangu akanditengera mushini ndichiri kupuraimari, uya uya wemaoko uya uya. Ndekubva ndangoendawo kusekondari ndichitofarirawo izvizvi, ndikangoitawo fashion and design kuchikoro. Sezvinhu zvokuti une uchizviita uchizvifarira, zvinhu zvakaita kuti ndifarire kuita zvekusona izvezvi izvi. Ndikazvidzidza kuchikoro ndibvandatozotengawo muchini, ndibvandatokombinya nebasa rangu randikuita hangu ndichingoita saizvozvo ndichienda mberi.
Kouyawo nyaya yemakastoma, muri kuwana here vekusonera? Nokuti mabasa emaoko vati wandei vanhu vari kuaita.
Ndizvo chaizvo, vanhu vawanda vanoita basa remaoko iri. But ini ndinoda kufara nemakastoma ese kana akaperera anondipa basa iri. Makastoma ndiri kumawana nokuti nguva yandinotoshandisa kandinoshandisa manheru kabva kubasa, ndopandinoita zveshowini izvozvo. Nemaweekend sometimes ndiri kumaendawo basa. Saka makastoma pari zvinhu, aiwa ndinotofara nekusapota kwavanondiisa. Makastoma angu anondiziva kana akateerera, ndongoti aramba achisapota saizvozvo. Makastoma ndiri kumawana.
Mungajekesera vateereri kuti zvii zvamunosona?
Ndinawo ndinokwanisa kusona zvinhu zvese, but ndinosona mataya, ndinosona zvangu mauniformu. Handisati zvangu ndanyanya kuenda mberi semunhu anenge ari bhizi zvokuti mungazosvikawo kwakuzoti ndinosonawo madhezi emutatu. Aiwa handisati ndasona nokuda kwenguva ndo inondibata, nguva ndo yandisiri kuwana zvakanaka. Basi ndinoshona, ndinoshona mauniform kana pane vakatoterera izvezvi vasina zvavo. Iniplus ini zvandoita manje ndine ndichibatsira kune avo vane vasinawo, ndinokwanisa kuti aiwa uya ndikusonere wozondipa kana wadi, kana waiwana especially pamauniform ndoziva nhamo inoona vanhu nekugara mukushayiwa mari. Saka ndoti aiwa kana musina henyu uyaende kusonerai mwana apete mozondipa kana maiwana. Ndiripo pakutoda zvekubatsirawo vanhu vanoshaya vaya vaya kuti kana usina zvako mari uyandikuitire, mwana wako agonopinda chikoro akachena. Zvinhu zvandinofarira, handina zvangu purobhlemu nevanhu.
Shoko ramungasiyira vateereri vari kuteerera huri kure yedu pane inonguva.
Shoko randingada kutiudza vateereri ndirokuti tiri vanhu especially tivakadzi, ngatireiwo nechimwe chinhu chatinokwanisawo kuzviitira nemaoko edu, zvekuti haushayiwi mari yokuti utenge munyu. Nekuti vari kuvamwe ana amai vane zvipo, but kuti vazvibudise havakwanisi. Vamwewo kushayiwawo zvikwanisiro. Asi ndinoda kukurudzira kuti vana amai vose vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita. Mumwe nomumwe ane chipo chaakapiwa. Saka ndinoti kuna ana amai vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita nemaoko ako, usamirira kundotsvaga kune vamwe.
Vanoda kukubatai vanokuwanai sei amai moyo?
Vanoda kundibata, vanondibata paemail yangu. Ndine email chindizwarudo@gmail.com, kana kundibata futi kutiktok iriko futi iyoyo chindizwarudo@gmail.com, kana panhamba dzangu. Handidi vanhu vanozofona havo zvisina basa, nokuti ini handidi zvisina basa. Asi nhamba dzangu regai ndisiye even pawhatsapp, ndiyo yewhatsapp iyoyo. Yedu South Africa inotanga ndi 27 2077-9-65-80-04. Then Facebook rubo chingizwa vanondiwana ipapo vakanotoona pane vanhu vakajeka jeka vakapfeka kuita mataya ebva vatoziva kuti o ndiyeuya mukadzi iye anga asvikao.
Aiwa, tinotenda zvikuru amai mwoyo nekuwana nguva yekutaura nesu.
Neniwo ndinotenda, ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naamai Rudo Chindizwa Moyo vari parunhare muPretoria muSouth Africa neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro naMambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin tichitarisa nyaya yekunaya kwemvura iri kuitika iye zvino nezvinoitwa kana mvura yakanga isina kunaya zvakanaka.
Zvaivateereri, ndinoyaira kuti shure yangu yekuti tinongogara tiri parunyararo. Nyaya yekunaya kwemvura chokwadi iri kunaya apo nepapo, nzvimbo dzimwe dzichichirikika dzichishepikika. Hatichandinyangoda kutaura chokuti kudimi redu remasonalize central kunyanyisa iri mudistrict yeMount Darwin, mvura iri kunaya zvikuru yakanaka, haisi kunyudza mbeu, iri kunaya zvakanakisisa chaizvo. Achino gaindi ngoti maonera angu ndekuti isakazvarwa zvedu kare, kwete kare zvakanyanyisa, asi kare ndakuona sekunge mvura yedu yakushanduka ichidzokera pachinyakare manayiro aiita kare. Vamwe vanotiwo zvavo paine nezve climate change, hongu zvingangodaro zvazvo, asi kana tichinyanyozembera paclimate change isicho chivanhu chedu chinenge chichiti maunde emvura ane zviratidzo zvatinoona setsika dzedu. Tinoona kumudira kwenhemhere, tinoona tambati, tinoona zvakare nedova, tinoona zvakare nekuti gororo rinei kushomeka kwemazhanzi chiratidzo chokuti mvura iri pamwaka wakanaka.
Kare yainaya sei mvura iyi, uye zvii zvamaizoita kana makanga mati mvura yaita shoma?
Kare mvura yaitanga yomwedzi wazvichao, yaimboita inonzi kukura hundi ndiyonaya zvayo kuitira kuti sora rimere. Asi yezvino izvi mwaka yemvura chaiyo yasvika pamakore ataitiziva isisu kuma 1972, 1973, 1974, 1975 ndomanayira yaaiita zvokuti vazhinji vaizoendawo mukisimusi vatokanda potereza iye pamusoro. Vamwewo vaitozoenda mukisimusi vakutokorera vana chibage kubva mumapindu mumagadheni muyo mune chirungu vachienda kuchikoro. Asi kana zvanyanyonesa isisu tine zvatinoita, tinokwira mumakomo nehari dzedu toita zviye toikwidira pasi zvine izvozvo. Zvino muenzaniso wokuti zveizvozvo kana zvikadzi zvayererwa nemvura zvichipinda nepasi hazvifaniri kumera. Munongoziva kuti zviyo kana zvakaiswa mumvura zvinomera. Kana zvamera mucherechedzo wekuti tinogona kuchirika nemwaka wemvura nezvatinoita kwedu, tinenge tine masvikiro nemvura, hatidi kushora nyaya yechivanhu. Aha, vanhu vagona vandemiri chiriko, tinongozviza kuti imambodimbuka chibage chaakuvhurura.
Zvii zvamungaite zvamuri kutarisira kana yakadimbuka changamisa?
Kana yakadimbuka takatogadzirira zvakare kuita chivanhu chedu mafuwe nemukwerera, nokuti tinoda kuti vanhu vasafe nenzara. Ndegaindi kutaurirei ndichiti kunzvimbo yandinotungamirira mutunga gore takaita mafuwe hatina kutora mazuva matatu mvura yachibva yanaya. Ichokwadi chandinotaura.
Asi vamwe vanoti kunetsa kunenge kwaakuitawo mvura kusanaya zvakaringana kunogona kunge kuchikonzerwawo nezviri kukanganiswa nevana mumatunhu munyika umu zvakawanda. Imi munotiwo?
Hongu, handingazvirambe. Vajonga vandemiri chivanhu chinouya netsika dzakati siyanei siyanei, vana vamazuva ano vavana vasingatiuri. Munozviziva imi kuti isusu matunhu atinorarama tiri, kana taamumwaka uno wemvura hatibvumire kutsika zvitsvuku. Zvitsvuku zvinopesana nekuti tiwane mvura yakanaka. Saka vana vaakupesana netsika idzodzo, vanofanira ndini pachena kuti vachikoshesa kodzero dzavo zvinove zvataakupesana nazvo. Vamwe vanosvika munzvimbo dzatinouchika mvura vakatopfeka matarauzi nezvinhu zvisina kufanira zvinove zvinhu zvinopesana nekuti tinoitike mvura pachivanhu chedu. Isisu vajonga kanemiri kana tichiita matende maro mafuwe tichida kuitika mvura hakuendwe nemunhu ari kubuda mukaka pamunhu munoziva zvanderera kwakuenda chembere dzabhumaura zvisingasaende kumatenga ndedzinonobika hwawa. Ikoko hakudiwe chizvino zvino chekuti munoendako kana hatibvumire nekuti tinenge tichiuchika mvura kunenge kune hari dzepasi chigare dzimwe dzaane makore anopfuura mazana matatu dzatinadzo kunyika kwangu. Saka hari idzodzo hatisi dzekundotamba nadzo. Hadzipwanyike, hadzichene moto, padziri ndo padziri. Dzine vanochitika verimuti vanofanira kutoziva kuti tosvika takadaro.
Vanga vari mambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin vari parunhare kwakare kuMount Darwin kumashonaland west ndodzokorera kumashonaland central nestudio 7. Vanga vari muchirongwa chedu cheupenyu hwedu our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yemuAfrica e2023 Africa Cup of Nations ari kutanga nhasi manheru ano kuIvory Coast nemutambo uri pakati peIvory Coast neGuinea Bissau. Kune nyika makumi maviri neina dziri kukwikwidzana mumakwikwi aya. Tabata vanoongorora zvemitambo yenhabvu vaBrian Musekiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Mutambo uri kuwanhasi uyu weIvory Coast versus Guinea ndiri kuona kunge uri mutambo uchange uchanakidza chose. Because the teams are trying to tap on us, are good from Sangano. I for course, it's a very good it's a country in a very good players, and also Inika in a strong history, yes, soccer. And Jimmy Iniko Futi in a history of soccer, and Dukona Mutambo Uru Chinese chosen us.
Asi tiri kuona kuti Guinea Bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga yemaopening matches. Tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo.
Kana vakakwanisa kutora machansi. Munongoziva mukoma jonga game resoka it's about taking your chances. Vakakwanisa kutora machansi achavawirawo pamberi pavo vachikwanisa kugohwesa vachikwanisa kudefendawo. Zvinokwanisa kudaro bati ndiri kuona zvakaoma chose kana muchitamba neIvory Coast. Because Ivory Coast ine maplayers anotamba kuEurope ane experience vanogona. Saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma. Because Ivory Coast ine maplayers akatogara na Frank Kessy, Seko Fondana, Ibrahim Sangare. Maplayers who have been to the up to the tournament before and ndiri kuona experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa. To be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamiswawo Nigeria mumitambo iyoyo. Zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamiswa Ivory Coast?
Zvinokwanisa kudaro sezvakataura paya paya kuti kana vakatorawo machances avo zvinokwanisa kudaro. Asi pacho pakaona matournaments aya mukoma jonga matournaments ekuti nao vaa serious atiwo competition chaiyo andione kunge ichahwina zvayo but ndikuona scoreline iri very close.
Ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage? Imi muri wenhabvu tinonzwa muchitaura nyaya dzehome advantage.
Yes, home advantage ndotofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semi finals nyaya yehome advantage. Kazhinji kazhinji makasasa history yematournaments aya home country inopesera yatotora even mukombe wacho kana kuti inopesera yapinda mafinals kana kuti inopesera yatamba mumathird and fourth place playoffs. Saka ndichitoona kunge iri one of the countries ichapinda mufinal neMorocco. Haizi nyika yekuti tinotarisira pasi, inyika ine maplayers anogona chose.
Zvibodzwa zvamungatarisira ndezvipi vaMusekiwa pamutambo uyu?
Pamutambo uyu mukaona mateams anoqualify for this tournament, it means a lot about those teams. Saka ese mateams ari kutournament ari 24 vanogona. Saka handiexpect scoreline kunge iri too much. Ndirikuona a 2-1 or a 1-0 or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline is going to be a very small
small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast Kuti winner by 2-1.
Tinotenda vamusekiwa anokuoneka yane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.